situation now was born with, and the Shahita would be my innocent life. Arashita say, Altikira Sikiwa, no, Penny Rano, very innocent, including Rana Diki, those were tagged very defenseless in the Shima Shadal. So I will completely call for the complete peace, and also we call for Kuti Palestine, even liberated.
Tichitarisa hondo iyi, mofunga kuti chii chingabatsiridza kuti ikurumidze kupera?
Kuti hondo ikurumidze kupera, kuti awazvino isusu maonero edu ndeyekuti vanhu vepalestine it has been long vachioppressa. Kukurumidza kupera ndekwekuti Israel ngaibve munzvimbo dzenge vakaoccupya. Vasiyire varidzi, land yavakagrabha vasiyire varidzi. Ndo zvatiri kuda kuti zvive zvichiitika because dialogue already yakada kumboitwa kuti pakaitwa resolution yeUnited Nations kuti ngavagare vanhu pasi but kunenge kuri kubatana. So the only way ndeyekuti Israel nzvimbo dzayakaita occupy dzese ngavaite se ngavabhemu vasiyire varidzi vepalestine because the situation of Palestine inenge situation yeZimbabwe yekuti takatorerwa isusu nyika yedu nevapambevhu. Same time vatanga kutidzvanyirira, same time vakutirwisa. The only way yatakaita isusu kutora gidi kuti tizvisunungure and we did that. And during my international conference ikoko, I always tell the Arab world that if Palestine was in southern Africa, it would have been liberated long time ago. That is because there's a divided rule. That's the Arab people. But the only solution to this war is the Israel, even Jumbeya, Pamba, and Israel.